Gurukota rezvemutemo vazihambe zihambe vari sarudzo dzekuAmerica adzinei neZimbabwe uye nyika ipindire musarudzo iyi sezvinoita America.
To us, they are not relevant. We allow them to do their things unlike them who want to meddle in our own affairs. We don't care how they do their elections.
Sarudzo dzekuAmerica dzinei nesu tinovaregera vachiita sarudzo dzavo vega kwete zvavanoita zvekuda kupindira musarudzo dzedu. Hatina basa nemaitiro avanoita sarudzo dzavo.
Tabvunzawo vazihambe kuti sehurumende vakakokwawo here kusarudzo idzi.
We may not interfere in their internal processes, so we are not even interested. We have our ambassador who is there, is able and capable to give a report to the Minister of Foreign Affairs on on how the elections were done.
Hatitomboda kuziva kuti sarudzo dzavo dziri kufamba sei. Tine nhume yedu iriko kokwa America inogona kuti taurira zvinenge zvichiitika.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Swatayo vanoti Zimbabwe haifanirwe kuoma musoro asi kudzidza kune vamwe kuti munyika move nesarudzo dzisina mutauro sezvinogara zvichiitika. Mukuru weZim Rights vadzikamai bere vanoti zvikomo zvinopanana mhute nyika dzinodzidza zvakawanda kune dzimwe nyika sezvo pasina nyika inogona kuti isu tisu tinoita sarudzo dzisina zvipomerwa. Mashoko aya atsinirwa nemurongi wemabasa musangano rinoona nezvesarudzo munyika reelection Resource Center va Solomon Bobosi Bunu.
Ndinofunga kuti pane zvizhinji zvatinoona zviri kuitika musarudzo dzekuAmerica zvatinogona kudzidzawo nezvimwe zvatinogona kuona kuti zvinogona kunge zvisina kukodzera kwatiri. Asi ndichida kuti titaure zvishoma shoma, tinoona kuti nenyaya yekuti tiri kurarama munguva yeCovid-19 tikatarisa zvavaisa zvidanho zvavaisa kuti vagone kuita kuti vavhoti vakwanise kunovhota zviri nyore. Regedzai nditaure ndichiti tinotarisa pane yavanoti mail voting, kuvhota kwetsamba kwokuti unotumira tsamba yako nepost. Chinhu chimwe chete chinhu chakanaka chatinogona kutarisa zvekare sevagari veZimbabwe senyika. Tichitarisa zvekare online system kuti kushandisa mishina yamazuva ano kuti vanhu vange vachikwanisa kuvhota uye nekuregista kuti vagozenge vachinge vachitora vachiwana chekuita musarudzo dzavo. Totarisa zvekare yatingati drive through. Ndofunga kana tichitarisa munomu kuti ndiitsanangure zviri nyore. Mukatarisa kunana KFC, kunana Chicken Inn, uchisvika dzimwe nguva unenge uchimhanya haudi kuti upinde mushopu, unopinda nemotikari yako wobhadhara wobva wapuwa chikafu chako wotoenda. Saka izvozvo zvekare mumwe mukana wakreatwa neelection yekuAmerica vari kuita yatingati drive through, vanhu vachiita sei vachivhota zvichizosanganisira ndoma yatingati maearly voting systems avainawo kuti vanhu vavo vange vachiwana mukana wekuvhota. Vagari vekunze vasiri kugara munyika iyoyo zvekare vanopuwa mukana wekunge vachivhota, chinhu chatinogona kudzidza senyika yeZimbabwe.
Dzimwe nyanzvi dzinoona nezvesarudzo dzinoti Zimbabwe inogona kudzidza nyaya yekugadzirisa gwaro revavhoti iro rinogara richinetsa nguva dzose panoitwa sarudzo. Sarudzo dzemuAmerica dziri kutarisirwa zvakanyanya nenyika dzose dzepasi rino. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.